hasi ya Mzimbabwe tangati chishanda inini kuno ku Edinburgh ne vamwe vangu Mzimbabwe ve hurumende newe ku University of Zimbabwe kubvira muna 2012 tangati nechirongwa chekuti mwana wega wega Mzimbabwe 5 million vana vacho ku primary school ku secondary school mwana wega wega gore rese aidaidzwa kunzi uya tikurape bhirazi ya mahara zvaisiitwa svondo 1 chete mugore rese mwana wese aipuwa tsamba enda kumba unopuwa bvumikidzo nevabereki vako tikurape mahara ende kurapa bhirazi ya chinhu chiri nyore nyore unopiwa mapiritsi ako kamwe chete woma ndozvinouraya makonyo acho saka gore rese rese 2012 13 14 15 16 2017 tanga tichirapa munhu wese 2018 ndopa taka tichimboregai tione kuti vanhu vachine bharazi ya here then 2019-2020 COVID kubva yauya kubva zvaita sei zvatimbomisa chirongwa izvi iko zvino izvi titori pakati pekuronga nehurumende yemuzimbabwe neveku WHO kuti tichitangisa chirongwa ichi muzimbabwe totangisa gore rinouya 2023 kusvika 2030 tichirapa munhu wese mwana wese wega wega anenge ari kuchikoro nemunhu mukuru anenge anzwa kuti ane bhirazi saka kana maakushedzerwa kunzi uyai tirape bhirazi ya mahara endai ndekuti chirongwa ichi chinoshanda
chirwere ichi chinokonzwa nei
chirwere chebilhazia chinokonzerwa nemakonye makonye aya anenge ari mumvura inoyerera saka murwizi panoenda vanhu pai pai vachinodarika rwizi kana kuti vachichera mvura yekuyambuka kana vana vanotambira murwizi marwizi mazhinji anonoona maharare ayaya anenge ane utachiona hwacho saka pakupinda pae pae utachiona unoita sei unopinda muganda medu woenda muropa
munhu angazive sei kuti abatwa nechirwere ichi chebhirazia
kazhinji pekutangisisa chaipo paunosangana neutachiona uyu unonzwa kuswinyiwa paruganda kuita nyawiri kana kwati perei masvondo matatu unonzwa kupisa miri kuita dikita kuita kutemwa nemusoro ndekuti chii ndo panenge paakuburitsa chimazai ayaye makonye echirume neechikadzi nzira yavo kuti aone kubuda muweti mako kana kuti mutsvina saka chinhu chizhinji chinowanzoongororwa nevanhu kuita weti neropa kana kuti tsvina ineropa saka wakangoona chete kuti wakuita weti neropa kana kuti tsvina ineropa unofanirwa kutoona kuti warapwa ndekuti chii utachiona hwe wakutokanganisa utano hwako